mugwaro rakatorwa nehurumende yeBotswana kuburikidza nebazi rezveutano. Vana vechikoro vari kuda kudzokera kunyika dzavanodzidzira, vanhu vari kutsvaga rubatsiro rwezveutano uye vanenge vaine hama dzafa vanotenderwa kudzokera kunyika dzavo. Muzvare Hana Ramuroho, avo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi, vaudza Studio 7 parunaro kuti ichokwadi kuti kwatorwa danho rakadai.
But since March and Hwananja lockdown, people have been across the country, movement also just throughout. Hakotono hakujuwi.
Kumba mwedzi wakurume apo pakavharwa nyika. Vanhu vazhinji vange vakasiya vakadzi nevana kunyika dzavanobva. Vange vasingakwanisi kuenda kunovaona kana ivo kuti vauye muno. Saka danho iri ratorerwa kuti vanhu vakwanise kunochema hama dzavo kana vashayikirwa.
Botswana yakavhara mabhodha ayo muna kurume gore rino senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas unokonzeresa chirwere checovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine bhizinesi rekuru kavhudzi mudhorobha reFrancis Town muzvare Christina Zvinavache vanoti danho iri ratambirwa nemufaro.
Zvichitori chironda mahana dzedu kurwadza usanohwiga hama yani yangu but dzaitodaono hwigo hani mai wangu but zvakatadzika ezvinoizvo pakasunungurwa takunzwa kufara ndono hwigo hama yangu iri panext do kana wandaiziya kana Shamwari.
Vaterenzi Machongoto vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuti kuvhurwa zvizere kwemabhodha enyika iyi kwave pedyo, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinorarama nekutenga nekutengesa zvivane chouviri.
Ndofa kuti maitiro aribhoo kuti vavhure mabhodha kuti netisu tikwanisewo kutoenda kumusha timboona hama nevabereki kungatibatsira pazvinhu zvinofana nekuti bhizinesi retu iroro rekufamba rekutengesa tichitenga tichiita zvinhu zvese zvinokwanisa kutomuka wotodzokera pachi paprofesini yetu.
Nyanzvi munyaya dzekufamba kwavanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paCorporate University of Law and Professional Studies vatifadzo Matambo vayambira vanhu kuti vanofanira kutevedzera mitemo yeCovid-19 kuitira kuti uwandu hwanobatwa neutachiona uhu husawedzere.
Pfanya yeutachiwana hweCovid-19 ndeyekuti zoni chirwere chitoripo ende vanhu vanofanirwa kutotsvaira kugara nacho. Mutemo wachona uripo weCovid-19 chokwadi ndechekuti zoni unoshanda mupanyaya yekupreventa yekuti zoni chirwere chachona chisanyatsokufamba nenzira yanga chifanirwa kufamba nacho.
Svondo rapera, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuti ichatanga kuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma kubva musi wa 1 Zvita kune avo vanofamba nedzimotokari dzavo nevanofamba netsoka chete. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatora danho rekuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma senzira yekuona kuti vashandi vezveutano vane zvikwanisiro zvekubatsira vanhu vakawanda here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.